Boka reparamende rinoona nezvechidiki, Parliamentary Portfolio Committee on Youth, iri kufamba mumaprovinsi ose ari munyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi vanga vari kubata vari kuBulawayo, apo vari kufamba vachiita hurukuro maringe nechirongwa cheNational Youth Service chakanzi chave kudzoka necabinet. Vanhu vakaungana vachinge vari mumusangano imomo, mune makakatanwa aitwa. Vanhu vakapedzisira vave kuita sekunge vanorohwa, vachiita sekunge vanonzi vanyarare vasataure pfungwa dzavo kana kupa pfungwa dzavo vari pakati pemusangano iwoyo, zvinova zvachiita kuti musangano umiswe neanga akamirira boka reparamende reyouth ranga richitungamirira hurukuro iyi. Nekusakisa kweizvozvo, musangano uyu wabva watomiswa, hauna kuzoenderera mberi nekuti vanhu vazenge vobva ipapo vachimhanya.
Sei zvanga zvichitaurwa apa zvakakosha vamunyoro?
Nhaurwa yanga ichiitwa iyi, muono weboka reparamende rechidiki kuti hurukuro iyi isvike kukabhineti, isvike kune ministri yevadiki, kuti vanzwe kuti vechidiki vari kuti kudiniko maringe nekudzoka kwechirongwa ichi.
Semaonerenyu, zvii zvingaitwe kuti pasaite mhirizhonga pamisangano yakakosha kudai?
Paramende pachayo painoita misangano yayo inokomekedzwa kuti pange pane mapurisa, kuti pakaita sezvaitika muzuva ranhasi vanowanika varipo, vanobatsira kuti pasaite mhirizhonga kana makakatanwa anotadzisa basa reparamende kuti riende mberi.